Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu Gunyana 6, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mapoka evashandi vehurumende akasiyana-siyana anonzi akatanga kuwana mihoro yavo mitsva kubva nemusi wemuvhuro svondorino. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvave kuronga kudzokera kumusha. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende vanonzi vakatanga kutambira mihoro yavo mitsva inosanganisira zvikamu zvemari dzakawedzerwa nehurumende mwedzi wapera. Sachigaro veApex Council amai Cecilia Alexander vanoti mapoka evashandu vehurumende akasiyana-siyana akatanga kuwana mihoro yavo kubva nemusi wemuvhuro svondorino, asi mihoro mitsva iyi haina zvikuru zvairi kubatsira nazvo sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru. Amai Alexander vanoti chiri kudiwa nevashandi kutambiriswa mihoro inofambirana nemari dzinenge dzichitengeswa nadzo mari yekuAmerica kumabhanga zuva iroro. Vanoti nhaurirano nehurumende dziri kuenderera mberi, asi chikuru chinofanirwa kuitwa nevashandi vese kubatana votaura nezvi rimwe chete. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hongu vashandi vakatanga kutambira mari dzecost of living adjustment chazenge zvichibhadharwa pamihoro yavo kubva iko zvino kusvikira patichazowirirazve kuti inofanira kuti ikwire. Saka nyaya iripo ndekuti zvakazoya mushure mekunge tagara pasi nehurumende tikaita provisional agreement yekuti vanhu vafanire kupiwa mari onesadiske kubva pa50% to 76%. Saka nyaya iripo ndekuti mari iyoyi vanhu vatanga kuitambira, uye vashandi vazhinji vanga vakaimirira chose mari iyoyi nokuti zvinhu zvakavaomera. Zvinova ndozvakaita kuti isusu titiwo fanopai vanhu mari tichiramba tichitaurirana. Tiripo ndechekuti tichiri kutaurirana nehurumende, tichitombotaurira nehurumende nyange masikati ano kuti tochitanga kusangana rimi tichitange zvekutaurirana kuti tofamba sei. Ndofunga ndakambotaura pano pachirongwa ndichitaura kuti isusu chatanga takatarisira kuhurumende ndechekuti mari yedu yataitambira muna Oktobha 2018 iyo voapla interbank rate yakabhenge iri pa4750. Asi nhasi ndanga ndiri mudhorobha ndotoona kuti zvinhu zvese zvakwira. Zvazvakwira zvakaratidza kuti interbank yacho hatizoti ofishari yakwira here, but kune vanowana maiuesdzira vanototaura kuti yakwirazve. Saka zvinhu zvakuramba zvichikwira. Saka ndopa munoona kuti zvinhu zvedu zviri kuramba zvichiratidza kuti semoving target zvokuti ndofunga salari iyoyi zvanga ifanira kuti itenge chibatsira mushanda haichakwanisa kutenga izvozvo zvekuti itenge. Zvoita sekuti kana vashandi vehurumende vawedzerwa mari inoita semhosva yekuti zvinhu zvese zvinofanira kuti zvikwire.
Saka yamuri kuti cost of living adjustment ndiyo iri pachibvumirano chamakaita here che50% to 76%?
Ndiyoyo. Mawekerwa yakaita ndeyekuti vaitarisa total package, vachitarisa kuti maallowance yedu anowana munhu zvese salary yake zvosanganiswa powekwa percentage inoenda negrade munhu raari. Asi mari yacho yanga ichizoonekwa iyoyo yabuda yawekwa yanga ichitwarise pasalari.
Tiri kuonawo vamwe vari kutoenda mukuramwa mabasa tichitarisa zvakaita sevana chiremba nevamwewo vari kuvadzidzisi vari kuti panovhurwa zvikoro vanogona kusadzokera kumabasa. Zviri kureva here kuti vashandi havasi kutambira iyo mari yamakatambira iyo 50 to 76%?
Vashandi takatambira, asi inyaya yekuti imari yekuti haina kuti gutsa, haisi kugutsikana nayo. Katichitarisa kuti mari yatakanga takumbira i4750. ende tikatasa kwira kurukita zvino muchava maona kuti mari iyoyo nyangwe shoma yapiwa yadi ya erod vashakare saka isusu tinoti confrontation haizi reyo inobatsira asi vanhu kuti vagare pasi vataurirana chero mukatarisa zvisu zvaasvitika mumashure muchaona kuti kazhinji vanoshandisa confrontational rules hapana chavari kuunza patable vanongopopota vari kwavari vanoita zvavaita vari kwavari asi ithink chikuru taigona kuti izvini isu trade unionist whether mugovernment or public sector titaure neone voice takuita sekuti tikurwa pachedu kuti kana mumwe munhu ane zvishoma zvaaunza kana aenda achidanzou akanzi awana tsuro mumwe munhu okuti awanirei tsuro iyoyo but ari kuti awanirei tsuro iyoyo haana kumbowana kana gonzo saka ndo zvine zvatiri kutaura kuti aiwa ngatibatanei titaura nesame voice izvozvo izvo zviri kutopa employer advantage yekuti vanongoziva kuti hatina kubatana saka hazvinawo hazviri kubatsira trade union principle ino tinofanira kutaurana tii pamwe chete kana tichiona kuti pane mashortcomings aripo pane maproblems aripo tinotaura tega tiri mumba medu kana tabuda taakuchitaura tichibatsira mushandi saka at the end of the day tikatasa tese tichitautasa mushandi tingamubatsire sei tichabatsirana kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka
avo vange vari sachigaro veapex council amai Cecilia Alexander vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri westudio 7. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvave kuronga kudzokera kumusha sezvo munyika iyi maberekera ingwe. Zvimwe zvizvarwa zveMusouth Africa zviri kupomerwa mhosva yokurwisa nekuuraya zvizvarwa zvedzimwe nyika dzemuAfrica. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa vanoti vanhu gumi vashaya mumhirizhonga iyi. Dzimwe nyika dzakaita seNigeria, DR Congo neZambia dziri kuratidzirawo dzichivharisa makambani emuSouth Africa vari munyika idzi akaita seMTN neShoprite. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu abata chizvarwa cheZimbabwe chinotsvaira marori munyika iyi vati vanoda kunzi Pastor TDN.
Kumabasa takungofambawo bhitana bhitana hatisi kunyanya kufamba zvatakasununguka because avakomana vachiri kudeedzera kuratidza kuti kufa kwavanhu kunenge kwavari kuratidza kuti vanenge varida kupfuurira kuenda nako mberi but ha ini maonero andiri kuita because mukatarisa kuti hondo yakatanga yakatanga iri yematruck drivers but wozonzwa kuti dziguyubro kwatsva Pretoria kwatsva pari kufa vanhu pachoka nemashopu ari kuputwa ndekunguti panofamba matrakini I think there is something else really behind these attacks than kunguva kwematruck drivers chete because maitiro avari kuita I don't know what's happening because mukazvitarisa maitiro avari kuita ka zvakatanga zvinhu zviri kuattaka we don't want foreign drivers then vaakunoattaka mashops vaakuputsa midhuri vaakudii some are calling some names onzva kuti we don't want this president because zvinoti from this side saka I don't know what's happening now pari kuratidza kuti hapana miramisho
izvo zvinhu zvaamira sei tiri kunzwa kuti pane kurwisana kwakanyanya
ya ikokoko ndokwandisa zvava manje because mukatarisa kuti town macho maakuitwa imomo police inoratidza kuti inobata the other side inekakuregedzera because pamunoona panopikwa zvinhu panopikwa nemasouth africans but anosungwa maforeigners oshava kuti saka polisi iri are they into it or vari kuprotecta vamwe vavo kana kuti they know what exactly they are doing because how come kuti munhu anoapisa nenge achitaura nechirudzi dzakati kuzosungwa munhu anotaura nechimudzirudzi I don't know why is it like that
vamwe vari kuti zvinenge zvaatoonani kuti vadzokere kuZimbabwe mune pfungwa dzekudzokera kumusha here nemamiriro azvaita kana kuti muruda henyu kuenderera mberi muchishanda
pane zvinhu zvinoitika because one kumusha kwacho kuri kuratidza kuti pane mukuru pane mupfupi nawo iri kunetsa kuZimbabwe ZANU PF iri kuti susu yakatibhira kuti tive nerusununguko okuti rusununguko kwacho kwayakagwira tisikudziona NDC iri kuti kana mungati zvinake yatitaurirani then kana pakanzi pakutaurirwana pacho pari kunzi iwewo tanga wazvikurura nyembe saka nonsense dziri kuitika kumusha uku dziri kuramba dzakabata vanhu kuti varambe vakagarira vakagara kuno uku but muno mamusima mure zvakanaka muno kumisa kuri nani izvika kuti tinofane zhara yechikafu dani kupiswa nemoto wepetro uchiona uri mupenyu uchipisigwa kuti waita mari because nhambo chacho yaikonazvatora kunzi inini muri kunyaya kushanda zvine simba kudarika isisi saka takupisa idzokera kunyika kwenyu kana mune simba ramunaroendai muchairoro kumuri zimbabwe saka noiva kudzokera unombotibata but tozongofarira kuti ndinde kumusha kwacho kune zhara kuti ndirambe muno kunopisa but mari inobuda saka hai tava semajura semupani kuti iri jambe rinouya moto rirambe riri mupani pane ichapisa kugarata saka hatichazuri asi meyawo kumboendawo kumba uripo tautombozvifunga izvozvo.
Imi mune mhuri yakakura sei uye vese vari kusouth africa here kana kuti vari kumusha?
Ya mhuri yangu ndinayo kunoku ndine vana vari kudzidzawo pamaprivate school saka plus kuno hangu kwandinogara hako hakusati kwanyanya hakuna moto unonyaya kubarika kuti ndogara muno munigeria ndokumba kwangu kwandogara but kunyanya kunetanesa zvinongonetsawo mujobek nemuma intrim asi pandazvinyaya kuvhunduka ndepekuti vazonyaya kuataka jobek dani nejobek nepretoria ndopandazoona kuti aiwa haisisine hondo yekuti matitorera mabasa ai pane something siri bigger than before.
Chizvarwa chezimbabwe chinotyaira marori musouth africa chichitaura naBlessing Zulu westudio 7. Amai Grasa Machel nevaimbove mutungamiriri weIreland amai Mary Robinson nhasi vanotarisirwa pamusangano wemadzimai uri kukokerwa nesangano remakereke reZimbabwe Council of Churches. Munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vaudza Studio 7 kuti musangano uyu uchapindwa nemadzimai anoita makumi mana anobva kwakasiyana-siyana. Vati musangano uyu uchaitwa nhasi paKentucky Airport Hotel uye uchapindwa neavo vakakokwa chete.
Musangano uyu national women leaders dialogue luncheon inguva yekungoti vatungamiri madzimai vatungamiri vakakokwa vave nguva pamwe chete yekutaurirana kuti vanoona sei contribution yavangaita kuti nyika ipfuurire kumberi.
Vari kuuya kana kuti vakakokwa kumusangano uyu ndevapi?
Kwakokwa utungamiri hwakasiyana-siyana hwakamirira mapato ematongegwe enyika, vatungamiri vecivil society. Pakokwawo vakasarudzwa kubva kumabhizinisi kuvyavo vamwe vanoita zvefundo vana muzvinafundo. Pakokwavo vana mai vatungamiri kumakereke nehumwe utungamiri hwemuhurumende hwakokwawo pamusangano iwoyo. But wanga kukokwa uku kwanga kwakangofanira vanhu vashomanana nenyaya yekuti zvanga zvisingagoni kuti uve musangano navanhu vakawandisa, saka pangokokwa nhamba yatingati limited number yevanhu 40 chete.
Ndinoona kuti makoka kumusangano uyu vakudzikani vakaita saamai Graham Marshall naamai Mary Robinson.
Mrs. Grasha Marshall na Her Excellency, former Prime Minister of Ireland, Mary Robinson. Vari kushanya ikuzo la pamwechete ne super msangano uchaiti wanasi ne utungamiri wakasiana we madzimai ku Zimbabwe Council of Churches. Iri platform ye singwi-singwi yatiri kumanya nayo mazuva ano ye nhaurirano. Saka i-platform ye-women national dialogue platform. Saka vatungamiri vemadzimai vakasiyana-siyana vanenge varipo. Saka mama Marshall na former Prime Minister Robinson vari kushanya kuti vango vanesu pamutambo iwoyo nokukurudzira basa ratiri kuita rekugadzira ma platforms akasiyana siyana anokurudzira nhaurirano dzinofa dziri kuitwa muno muZimbabwe.
Kuti vaviri ava vakokwe kumusangano mukuru wakadari, chii chamakatarisa, chii chamuri kufunga kuti vangabatsira nacho?
Vaviri ava Mr. Wandeva vatungamiri vanomukurumbira zvikuru. Mary Robinson aiva Prime Minister weIreland panguva kwanga kune kugadzira kuti vanhu vawirirane munyika weyanga ine dambudziko rokupesana kwevanhu. Saka ane nhoroondo yakakura yekuti kuyananisa nyika kunofamba sei ndezvimwe zvezvinhu zvaanoshingairira zvikuru. Tinozivawo zvikuru kuti mai Michelle naivo vane shungu zvikuru yokubatsira zvikuru vana vechidiki nemadzimai kuti vatambe jana rakakura mukuvaka nyika. Basa ravo kuSouth Africa nebasa ravanoita kuMozambique rinozikamwa, ibasa rine mukurumbira zvikuru. Asi vari kuuya vakamirira boka remaelders rinova ndiro boka rakanga richitungamirwa panguva yapfuura nemukuru Kofi Annan.
Munyori weZimbabwe Council of Churches mufundisi Kenneth Mtata vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuFinancial Gazette nyanzvi mune zveupfumi dzinoti zvinhu zvicharamba zvichioma kwemwedzi iri kuuya pamusoro pekudhura kunoita kuzvigadzira uye nokushayikwa kwegwara kuri kuitwa nehurumende. MuZimbabwe Independent, hurumende yeBritain inonzi yakaudza vaEmerson Mnangagwa kuti kana vachida rubatsiro rwayo nedzimwe nyika, vanhu vakatyora kodzero dzevanhu vanofanira kusungwa uye vamunangagwa vanofanirwa kupindudza zveupfumi nematongerwo enyika. MuDaily News vaNelson Chamisa vanonzi vari kutaudzana zvakasimba nevakuru vemapurisa pamusoro pekupambwa nekurohwa kwevatsigiri vebato ravo. Newsday rinoti vaEnergy Mutodi vanofanirwa kurangwa mushure mekutaura mashoko anopesanisa marudzi munyika. Yasvika nguva yatinopa mukana kune vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadii vashamarari veStudio 7, ini ndinoitwa Look, ndinogara kuMatebeleland North kuZimbabwe. Ndiri kugunun'una nezviri kuitwa vana vemuZimbabwe kuSouth Africa uku. Asi nyika dzekuno kusadhiki dziri kutya here kuirwisa South Africa? Irwisei? Hurumende yachiri kutozviziva, vakatoronga nehurumende yavo kuti ngatiurayi vana vedzimwe nyika. Ndokutochipiswawo kuvedu wenyu, ngativarwise vana vedu vapera muSouth Africa. Ngatirwisei mhandu iyo, ingawa nemakavabatsira paye paye pekuti vaone rusununguko. Kochaipa chinhasi kuti muvabatsire vaka nyika yavo. Ndapota, handei tonoirwisa. Tingadari kuine mapando keBoko Haram here, checho vari kufunga kuda kununura zvizvarwa zvekunyika yavo Nigeria.
Ngwanani mangwanani vashamari veStudio 7, ndoitwa Tafadzwa, ndiri kuno kuRustenburg Bank. Ndoda kutaurawo pamusoro pevarume vanoti hanzi Nangagwa naChamisa ngavabatane. Kuna musha unotongwa nevarume vaviri, handiti Edi anozviti akahwina, ngaatonge sei ari kutadza kutonga yakahwina kudhara. So yauya murume uyo anonzi Energy Mutodi uyo Atanga utara usina basa, ntara utanzi ndevere maforena, mandevere maforena. Ayo penga ero.
Mangwana ni akanaka washamarare wedu wese Studio 7. Tunokukwanisai nemufaro murudo rwaMwari. Inini ndichada kuti taurei zvishomanana ndichiyambira hurumende yeSouth Africa. Kuti dei yagona kumhanya mhanya kudzivirira njodzi iri kuitika. Nekuti njodzi iri kuitika yekushungurudzwa kwemaforeigners nemainvestors anova iyo anenge achidzvara mari munyika yavo inoyi. Ndizvo zvakaurayisa Zimbabwe kusvika tive patiri nhasi, kuti takava tiri vanhu vakanga vashungurudza mainvestors, vana Mugabe, vana Munangarwa, vachiponda mainvestors, vachivatorera minda, vachiita sei. Ndo zvakatipa nhamo zvaita kuti tizare muno. Saka nayo South Africa yaifanira kuti ingware, isakurirwa nepovho. Mainvestors ese ari kufunga kuzosima mari munomu achabva aramwa kuti muSouth Africa haisi nyika yakasununguka, haisi nyika inogarika. Nemainvestor futi arimo futi achabva atofunga kutiza kutotarisa imwe nyika ine runyararo kuti ni muSouth Africa muJohannesburg.
Pamusoro yesterday 7 makadiko Studio 7 minister anonzi Alex Gida, ndiri kuno South Africa kunyika yeMpumalanga. Kwati kuno kakaoma mhani. Mishonga yakutanga ende vakatanga nezuro ende kuri kutuka matara zvakaoma, hakusati kwava nemunhu wake anga atatasa kuti wanetsaona asi akatadza kuti kunonge kunoitika zvakaoma mukati meSouth Africa katikati tiri kuno Mpumalanga kuno. Saka tinongokumbira kudai hurumende yedu yatitungamirirawo yationawo kuti iwo kuti zvisao zvemukazisa zvezvazve zvemuZimbabwe zvitama zvemukati menyika yeSouth Africa zvapindiravo. Tine hama zhinji dzatiri kuchema nadzo dzakatsakatika mukati menyika yeSouth Africa. Satakumba kudai hurumende yapindiravo.
Tatotiwo zvedu titopindawo muchirongwa. Makaita wani, makaita wani. Yei, kuno kuSouth Africa kuna kumira mushe mhani. Yei, yei. Vanhu topera kunoku kuSouth Africa. Vanhu zvizvarwa zveZimbabwe zvopera kuSouth Africa vakomana. Ai, vamunangagwa ivavo kudai vachingotaura ipapo pamusangano kungoti vanhu kungoti varege kuite mhirizhonga iyi yavari kuita iyi. Because vanhu vazhinji topera kuno kuSouth Africa.
Mamuka sei, mamuka sei, vashamarari veStudio 7 apo vana mukoma jonga apo. Taitokumbirisawo kukumbirisisa chaiko chaiko. Tovakadai ndiana Ziyambi Ziyambi vamusava indavhiyu aba especially vechitaura nenyaya iri kuitike mukati menzvimbo yeSouth Africa. Nemhaka yekuti vanotipisa manyawo emaSouth Africans kuti varove vanhu. Kuti kwazi haisusu hapana chatinokwanisa kuziva, hatinopatana chikwanisa kuita kana kudii maererano nezviri kuitika nemhirizhonga iri kuitika. Apa vari kutaura nechirungu, vanotopisa ivo vanhu vemujonu manyawi yekutoti vatorova vanhu. Hamuonewona Nigeria zveiri kuita yapisa maShoprite iri kuita sei and so on. Vakatoti vanokwanisa kubatsira vanhu vavo vari mukati menyika yeSouth Africa. Malawi ndizvozvo, asi isusu vedu hapana, havana moyo weunhu. Bheta ava vatombonyepa vachiti tinotombozama nei patinogona napo kubatsira. Vanhu vozoti pamberi naChamisa, pamberi naPresident Chamisa, vozoti wai mukomana wavo achidai, wai achidai. Ane mwoyo wevanhu mukomana wavo, ane mwoyo wevanhu. Akatombosenda mameseji paTwitter achitoti very sorry vanhu vari kuSouth Africa chichi. Zvitombori nani at least. Handiti panotaura kuti kwazi kwazi hatitozvibatikiri. What does that mean? Havana mwoyo wevanhu vana mani.
Vange vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Ngatimbotarisai zviri kuitika kune dzimwe nyika. Mauto ari pasi pemubatanidzwa wenyika dziri muNATO anoti mumwe musoja wekuAmerica nemumwe woku Romania vakaurayiwa muguta guru renyika yeAfghanistan reKabul nezuro. Izvi zvinoreva kuti uwandu hwemauto eAmerica afa munyika iyi gore rino wasvika pagumi nevatanhatu. Chikwata chinopfurikidza mwero munyika iyi cheTaliban ndicho chairwisa mauto aya. Vamwe vana vatatu vakaberekerwa muSyria nevabereki vekuNigeria vainge vachirwa muSyria vachibatsirana nechikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State vakapihwa kuvatungamiriri vehurumende yeNigeria nezuro. Vana ava vane makore mana, matanhatu uye masere. Nigeria inoti ichatambira madzimai nevana vevarwi ava, asi kwete varume vaive varwi. Muchikamu chino, tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera uwandu hwevanhu vari kufurwa nepfuti muzvikoro, muzvitoro, panofarwa, mumakereke nedzimwe nzvimbo dzinoungana vanhu vakawanda, zvitoro zveWalmart zvazivisa kuti hazvichatengesa pfuti muzvitoro zvayo kunze kwepfuti dzokuvhimisa. Walmart yakakumbirawo kuti vanoenda kunotenga muzvitoro zvayo vasatakura pfuti dzavo pachena. Izvi hazvina kutambirwa nemufaro nesangaro rinorwira kodzero dzevanhu dzekutenga nekuchengeta pfuti muAmerica National Rifle Association, iro ratukirira Walmart richiti zvinonyadzisa kuona Walmart ichipfurirwa nevanhu vashoma vasingafariri zvepfuti. In my dreams, innocent utswe gota. Regati mbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Mapoka evashandi vehurumende yakasiyana siyana anonzi akatanga kuwana mihoro yavo mitsva kubva nemusi wemuvhuro svondo rino. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvave kuronga kudzokera kumusha. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichikusarisai nemufaro.
Só com isso.